manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 8/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nasi vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwokanganisa vemaindustri nemigodhi. Mapurisa anoti asunga mutyairi wekombi nakondakita wake avanonzi vakapa mapurisa mari yechoko muhomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko Nasi vatoreswa mhiko semutungamiri wechitanhatu kubva nyika iyi zvaiwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1966. Vatungamiri venyika dzemusadik nevatungamiri vemapato anopikisa vanga varipo pamhemberero idzi dzaitirwa muNational Stadium muGaborone. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Ange ari makuwerere mukhaburoni pamabiko ekutoreswa mhiko kwavaBoko semutungamiri weBotswana. Mutungamiri wenyika uye varisachigaro weSouthern African Development Community kana kuti SADC vaEmerson Ndambudzo Mnangagwa, mutungamiri weNamibia vaNangolo Mbumba, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa vaPaul Mashatile vange vakamirira nyika dzavo. Asi vaBoko vakokawo vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, vaJobs Sikala veNational Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Sello Malema nevamwe. Mumashoko aomushure mekutora mhiko vaBoko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo wejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
Isu tave zvakare nyika inoremekedzwa zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasi rose nyaya dzekuremekedza utongi wegudza ruzhinji.
Murukuro neStudio 7 vachamisa vati shuro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru inoita kuti nyika irambe yakagadzikana yakabudirira uye rugare runobva rwadzika miti. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikana vati
zvinofadza zvikuru kwazvo kushevedzwa kwataita na President Duma Boko kuti tiuye tizowitinesa kugadzwa kwavo. Chanyanya kundifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari muregion muno vari munyaya dzedzivo ravakarwa vakahwina muno reDemocracy Europe. Saka vazhinji vanoti vawana pawa wokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe maDemocratic forces omuregion.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwamashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndo vane zvidzidzo zvizhinji zvanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvidoko zvevanhu kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padandemutandarao reX vamunangagwa vati ruremekedzo rukuru kuva pakugadzwa kwavaBoko. Asi pane chichachinja ere pakudzidzana kweZimbabwe nebotswana neutungamiri hutswa uhu. Dr. Fedias Mteneri vanodzidzisa paLivingstone Kulubeng College vaudza Studio 7 kuti shanduko ichauya.
Vadhuma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapauto akarwira usununguko anosanganisira BDP imomo munombotswana nezano PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kudzidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamukai varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavamasisi navamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaBoko Munangagwa.
Bato ravaBoko raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mare apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa musi wa30 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Bina vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi, iro ravanoti rava nenguva richikanganisa zvakanyanya mabasa mumaindastri nemumigodhi. Magetsi dzimwe nguva anonzi ari kudzimwa kwemaawa gumi nemasere. Zesa inoti ine mazano ekugadzirisa dambudziko iri, asi pari kudiwa mari yakawanda, ichitiwo kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakanganisa gwenya remvura kukariba uye magwenya emarasha kuhange haasi kushandawo zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaBina.
Nyika haina magetsi, Blessing. Iwo unozviziva kuti izvo kugara nekugara tanga tagara tine chipenga chemagetsi chatisingakwanisi kugadzira muno muZimbabwe. Tinotoita yekutenga kubva kune dzimwe nyika kunze uko. Dambudziko racho razonyanya kukurisa zvokuti raakutoita sungumota yamera muhapwa.
Sei muchidaro vaBina?
Unozviziva kuti kubva kugara nekugara nyika ino inoda pamwe kunanavira kusvika ku 2000 megawatts dzemagetsi kuti tinge tiri vanhu vanonyatsoita mabasa zvisina kana kudzimwa kwemagetsi. Asi izvozvi hatisi kukwanisa kuwana kana chidimbu zvacho chepakati chemagetsi iwayo. Tichitarisira ose atinogadzira, tichitarisira zvakare atinotenga. Zvakare unoziva kuti izvo dhamu redu guru ragara riri nemagwenya emagetsi riri kutambura nyaya dzemvura. Saka kwenguva inoi haibata murefu bata mupfupi chaiyo, nokuti kumakambani uku handioni tichibuditsa zvinonyatsobuda zvine mwero chaizvo kupera kwegore rino pamusaka pekushayikwa kwemagetsi.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri rinenge mhezi yavavira mudumbu?
Hurumende yakapawo vamwe vanoda kugadzira magetsi matsamba kana kuti mareziness. Asi vanhu ivavo kuti zvinyatsovaitira pundutso ngaivabvumire kuti vatsvake vanhu vanotenga magetsi avanenge vagadzira vega.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti izvo kuti muiti magetsi vava vagadzira onotengeserwa kuzesa. Zesa yacho hationi ine chidanho chakanyatsokukwana chekuti ibhadhare magetsi iwavo. Zvakangofanana nekuti vanhu ivavo vanogadzira magetsi vasingakwanisi kuzowana mari yavo yavakaisa. Kunyange dai akaita magetsi ekuzuva, kunyange dai akaita anobva mumichina yemvura, chero akadaro kana paine agadzira magetsi ake ngaazvitsvagire vanhu vanotenga, vanhu ivavo vobhadhara iri muridzi yemagetsi kuti izvo vawane magetsi iwo.
Pane vari kunyatsozviita here izvi vaBina?
Tiri kuona makambani akawanda ari kugadzira ari kunzi masolar farms. Tiri kuona masolar farms acho ari kuramba achikura achikura, vamwe vatosvika kupfuura kumakumi matatu emamegawatts emagetsi avanokwanisa kugadzira panzvimbo. Asi magetsi anenge asara vanofanira kuisa mune yatinoti grid. Grid iyoyo ndo ine mutemo wekuti izvo zesa ndo inenge yakutora iwapa mumwe magetsi mahara paanenge azowanikwa kana paanodzoka kana zvakada kudaro. Saka zvinhu zvekuti izvo zvinotadza kunyatsotipa shungu kana udzamu vevaya vaya vanonzi independent power producer.
Sachigaro vesangano reZimbabwe remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Bina vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona. Modzanya pakanzi follow. Apa apadiwe link asi mukaenda pa Facebook page yedu tinoisa link. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa asunga mutyairi wekombi Tinashe Madzima nakondakita wake Ishmael Gonyora avo vari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachipa mapurisa mari yechioko muhomwe. Mapurisa acho Sergeant James Chifamba naConstable Traimo Mukunza vakatosungwa mumugwagwa weHarare Mutare Road pamabvuku 10 off. Vanyati vati vatyairi havafaniri kupa mapurisa mari yechioko muhomwe. Vati vanhu vakaona vanenge vachiita uori vanofanira kumhanyira kumapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata vaAlois Chaumba vanovesa chigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Ndinoti nini ava vangoitewa zvavo ropa rakashata kuti ndo vabatwa asi zvinhu zvakafanana neizvozvizvi zviri kuitika Zimbabwe yese. Saka handingati vabudirira asi kuti vangoitawo zvavo munyama. Tinofanira kuadresa nyaya yekuti sei mapurisa vachitambira choko mhomho. Haipindi zvinobirikidza nenyaya yekuti pamwe mari dzavanotambira zvikwanisiro kumabasa kwavo zvinenge zviri zvishoma. Asi nyaya yeuori yatekeshera munyika munomu zvikuru sei kumapazi ehurumende. Akafanana nekuzvitupa kuti nekuti nekumapurisa ikoko zviri kungoitika vanhu vasachindoona.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kunyika izvi?
Zvinokonzeresa matambudziko akawanda. Chekutanga mota dzinenge dzisina kuzvirinda dziri pamugwagwa inopfuura zvoita matsaona vanhu nemidziyo zvekuvara. Uyezve chivimbo nemapazi ehurumende zvakafanana nemapurisa chinoderera chaizvo kuti vanenge vasina ruremekedzo pamberi pevanhu. Izvozvo kupedzisira zvaakuti zita renyika chiare chiare vanenge vachida nekuti vanhu vanenge vangoti mapurisa emuZimbabwe ane uori kana kuti muZimbabwe mune uori. Saka zvinhu zvakaoma chaizvo nekuti chinobata nyika kwekupedzisira.
Asika vehurumende vari kuti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu ndo vanoda kupahawo mapurisa kana vashandi vehurumende zvoko muhomwe vachitiwo zvakare vanenge vamhangarirwa vanosungwa.
Chinoita ndechekuti vedzimotokari vanomanikidza nemashati vanenge vachitaurwa sevanhu vatinga vasina sezivi mitemo yese inoshandiswa nemapurisa. Vane kutaura dzamakwama rechiire mhosva dzekuti takutora motika yako tozoenda kotozoenda kwazvichaiti tozodano 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 mazuona mani nezvimwe zvinhu zvichiri zvechokwadi. Iriko nzini dzachidezeta kuti vanhu vafunga kuti ndikachobvisa hangu kana kuti sadzera zvangu ndoidange zvinge zvichiri nani pane kuti ndotorwa motikari ndoinenge ichi motikari yacho ndoinenge ichitomuraramisa kuti aendesa vana kuchikoro aendese kubasa zvinhu zvakadaro.
Ko Matare haasi kunyatsoita vana mutongi gava here apa?
Matare kwacho ikokoko kune tambudzikozvo ikoko kwese kunge kuine uori. Saka munoona kuti zvinhu zvakabatana kana kuti yalidi panyaya dzachodzo dzedzo.
Vanga vari sachigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ofisi inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu United Nations Human Rights Office inoti zvikamu 41 kubva muzana zvevanhu vafa muGaza vana nemadzimai. Ofisi iyi yashora kwainoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvibvumirano zvepasi rose zvekuchengetedza vanhu. Mudiki pane vanhu vakaurayiwa ainge aine gore ukuwo anga akwegura mudzimai ane makore 40 nemanomwe. Hondo pakati peIsrael neHamas yakatanga musi wa 7 gumi guru gore rapera, apo chikwata chinopfurikidza mwero cheHamas chakapinda muIsrael ndokutanga kuuraya vanhuwo zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitiva eFBI ari kupomera Russia mhosva yekuda kukanganisa sarudzo dzemuAmerica nekutyisidzira vanhu kuti pane mabhambu ainge ateiwa kumatunhu akaita seGeorgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania neArizona pakaitwa sarudzo nemusi wechipiri. KuGeorgia vanoona nezvesarudzo vanoti panzvimbo 32 dzaivhoterwa pakatumirwa mashoko ekuti paive pateiwa mabhambu. KuIndiana vamwe vainzi vaitumirwa mashoko ekuti pane vaiziva kuti vavhotera ani. Muna 2016 Russia yakapomerwa mhosva yekutumira mashoko epamadande mutande ichida kuvhiringidza sarudzo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Vanoona nezvemutemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti avo anga ari manyepo, uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo. Asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kuGeorgia nekuPennsylvania nguva yevanhu yekuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorwa kumashure, asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote.
Matikiti vari kuti kudii nenyaya yenharedzi?
Kunzwa kwatiri kuita ndekuti matikitivha makuru emuno munyika veFBI vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozhwa utu vane chokuita nenyika yeRussia kana kuti Russia aligned suspects. Havatsi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yeRussia senyika, asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvizvi zvokutyisidzira vane chekuita nenyika kana kuti vanodyidzana nenyika yeRussia. Tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika reCISA kana kuti Cyber Security and Infrastructure Security Agency riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicions dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chekuita nenyika yeRussia, uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedza kweRussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muAmerica.
Sei America ichigara ichiti Russia inoda kupindira?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti America inogara ichitaura kuti Russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuAmerica nekuti zvinobva zvaratidza kuti demokrasi iri kushanda zvakanaka. Saka Russia inenge ichida kuratidza kuti aiwa iyo yamuri kuti demokrasi pasiri sei inotovawo nezvinoshoreka. Chechipiri, tiri kunzwawo togara tichinzwawo Russia inotiwo painoitawo sarudzo dzayo America inoedzawo kubvonyongodza ikoko ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neAmerica. Saka tingati kana toenda kusarudzo vanogara vachitibayana muziso.
Vanga vari vanongoro nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muMaryland muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakanyanya kusungwa nekukandwa mujeri zvisina tsarukano kwevarwiri vekodzero dzevanhu vane mukurumbira vaYu Wensheng nemudzimai wavo amai Chu Yan nehurumende yePeople's Republic of China. Musi wa 29 gumi guru dareredzi mosha musuzhou. Raka pa mitongo ye makore matatu kuna vayu. Ne gore rimwe chete ne mwedzi mipfumbamwe kuna amaichu. Mushire mikuwa wana vaine irikunzi mosha ye kupeshedzera kupandikirwa kwehurumende. Mugwaro ravakaburitsa. Mutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica waMatthew Miller vakati mitongo iyi inoratidza kuenderera mberi kweChina mukuedza kwayo kunyaradza avo vanotaura pamusoro pekodzero dzevanhu nekuteverwa kwemutemo. European Union pamwe nemapazi ekudyidzana nedzimwe nyika eFrance neGerman vakashoropodzawo mutongo wakapiwa vayu Wensheng naamai Chuyan vakakurudzira kuti vaburitswe muhusungwa nekukasika. Vayu naamai Chu vakasungwa muna kubvumbi 2023 apo vaive munzira kuenda kumusangano nevakuru vakuru veEuropean Union kuBeijing. Mumashure umo sezviri mugwaro rakaburitswa nebazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica muna 2023 riri pamusoro pekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, vayu vakaburitswa muJerry muna 2022 mushure mekupika makore mana nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Vakanga varwira kodzero dzemamwe magweta akanga asungwa nekutongwa pasi pechirongwa chainzi 709 chakaitwa muna 2015 apo hurumende China yakasunga magweta nevanorwira kodzero dzevanhu vanodarika mazana maviri. Mudzimai wavayu amai Chu vaive munhu airwisa zvakasimba kuti murume wavo aburitswe muhusungwa. VaMiller vakasimbisa kuti pakutongwa kwevaviri ava muna 2024 musuzhou hurumende yakarambidza vemizinda yenyika dzakawanda kusanganisira muzinda weAmerica kuti vange vari mudare izvo zvakadzikisira pasi kutongwa kuri pachena kunove chinhu chakakosha mukungona kuti kodzero dzavayu naamai Chu dzekuti vatongwe zviri pachena dzatevedzerwa. VaMiller vakati America inokurudzira People's Republic of China kuti iregerere nekukasika vayu naamai Chu pasina zviga zvainotara. Vakati vanotsinhira chikumbiro chavo chekuti China iregerere vose vakaiswa mumajeri vasina mhosva dzavakapara. VaMiller vakapika kuti America inoramba ichimira neavo vane ushingi hwekurwira kodzero dzevanhu muPeople's Republic of China nemupasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPeople's Republic of China. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari vedu pastudio 7 nevateereri, tinosimba here? Inini hangu nezuro ndakatadza kudya mai Kamala Harris vatadza kupinda muwhite house, asi zvisinei ndokuda kwemaamericans pavhoti yavo. Vasarasa mbereko nekufirwa, she will fight another day. Takatoona kuti Donald Trump shamwari dzake madictator, nokuti haana kunonoka nemamwe madictator kukorokotedzwa, asi muno musadak region pane vasati vadzima korokoto. Nechikonzero chokuti vanhu vanomirira utongi hwejekere, uye zvaitwa naAlon Musk zvokuti vanhu vazi million dollars kana wasaina petition whatever ningatiita mouse to vote by.
Budisei vanajonga pastudio 7 apa, ini zvangu tafara naTrump kuhwina kwaita. Handakazvitsigira chaizvo kuti Trump ahwine. Ndinoona mapurisa ake anogona kuzotibatsirawo nerimwe ramazuva. Zvinogona kutibatsira, ndinotenda kuti Trump ahwina. Ndatenda zvikuru, ndafara. Ndakatombotumira audio ndozokuti Trump anohwina ikasaibuda zvaibva, but ndatenda manje kuti ahwina zviro kwazvo.
Politics dzikada kudaro dzinodaro, congratulations Mr. Trump. But inini hangu ndanga ndisingadi vaTrump kuti vadzokere kutungamira nyika yeAmerica, simunhu akamboitungamira tikaona zvito zvavo. Mukatarisa nhoroondo yavaDonald Trump inoratidza kuti vane kamwe kaumbimbindoga, vane kamwe kakusarespekta vamwe. Vane zvimwe zvavanoita kuti kana even vari kuAfrica vacho, zvakafanana isusu maZimbabwe tine nhamo yakapfunya chisero mukati menyika yedu. Kana yopi kubva kuAmerica pari zvino ichati netsei, nekuti mashoko avaTrump anotaura kuti even Africa yacho inogona kutadza kuona yopi kubva kuAmerica. Asi zvisinei hazvo, congratulations Mr. Trump nekukunda kwavaita musarudzo.
Moroi mose vateveri Studio 7 nemi vashandi vose motipanawo pa Studio 7 apo vanatanonoka wade vanajonga vaniniire aiwa tinokutendai nokuburitsa nhau dzine rudo nhau dzisina chakavanzika mukati zvingotiwo Zimbabweo Munangagwa tarisa uone kuitwa kunoitwa maerection asina chitsotsi asina kumbunyikidzana zvonzi anoda kuverengwa nemasoja anozonzi aiwa masoja amboti mbomirai mirai kushandisa masoja vamunangagwa musi wa zvinhu zvichachinja kwamuri
makati makati apo pastudio 7 tindonzifadza masvengo tubvumasvengo central ndirokuti vatrambu zvavo vahwina asi vatrambu is the racist mablacks especially ma africans zvokuti tichagona kutambura nemari dzatachimbobetserwa through america blacks murume uyo haamadi tingafara zvedu zvitu katrambu unobva uchinja zvinhu hongu kumaamericans nekuti kumaafricans hapana zvinochinjapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira shingiraisa unyama remagitaro achinzi Snooty J ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zvininga westudio 7
Your Blessed Young Church. Well, me name is Snooty J. Well, what you do? No other can do. Skins up and dressing street fights everywhere. Well,
zvemagitare ndakazvitanga muna 2008 pandikarekodhera song yangu yekutanga inonzi Mwari Baba Totenda ndikarekodhera kuMount Zion
saka vabereki vaiti kudii uchitanga kurova magitare
pekutanga zvaimbove zvakaoma kuti vabereki vayange vachizvigamuchira kuti vaiona kunge zvemumhanzi zvine chirombe-rombe vachingosvika pakutinditi vachindikurudzira kuti dai vatanga vaita zvechikoro vombosiya kuita zvemhanzi asi pakazongoti wofambe nguva mushure mekunge vanzwawo masonzi angu nekunzwawo vanhu vachitaura kuti mwana wenge ane talent ndopa vakazoita sevanozvigamuchira
panofamba kuita kunge munhu ari kutsika mvura chokwadi ninini ndatonyura hapana paunomona achifamba ukamusiya kana kuzongopfuura nechibheduyu akasiyana nevamwe adziya
vachitambira sei mimhanzi yako muchaunga mukati
vanhu vari kutambira miziki yangu zviri nani kuti pese patinonzwikwa kana kwese kwandinosvika ndokunzwa chingonzi une talent pane vanozvigamuchira zviri nani
ndapi matambudziko amunosangana nawo
machallenges atinawo muindastry ndekuti dzimwe nguva ndirogona kushaya mari yekurekodha mapromota chaiwo handina sandambowana mapromota even management chaiwo handina
vanoda mimhanzi yako vanoda kutaura newe vanoda kuridzirwa kana kukubata vanokuwana kupi
vanondibata vanokwanisa kundibata pawhatsapp panhamba dzangu dzinoti 0775996563 kana pa 0779318096 kana pa Facebook Shingiraisa Unyama kana pane imwe account yakanzi Snooty J vanokwanisa kuenda futi pa Facebook page rakanzi Flexzone Entertainment vanokwanisa kuwana futi masongs ipapo
mashoko ekupedzisira ungasiriwo vatsigiri vako ndeyekuti kudii
kuvatsigiri ndongoti rambai muchidaro rambai muchisapota tinotipa simba rekuti tirambe tichingove tinoimba dzongokutendai naizvozvo
Boza Friday tombo rova magitare zvishoma
wadi azvo Say, I'm a daughter. I come dream time. So here it goes.
You're out of dreamers. You're club daughter.
Watch out now.
Boss Changala. You're my cat.
Dreamers production.
Mazwa hurukuru yaitwa nemuimbi Snooty J naIvan Zvininga westudio 7 musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuamerica dzichangobva mukuitwa pamwe chete nekutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva weBotswana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Taboka Ncube
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kuLwezi 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So, help me God.
Ugcotshwe namuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko umkhosi obule nkokheli edabuka emazweni athiyeneyo agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa.
Nguye owanceda umnumzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama-Latinos labanye ama-groups angantu akade sefakwe eceleni ngama-original Trumpite.
Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usekhethwe unkosikazi Suze Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugcotshwe lamuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko ngumkhosi obulwe nkokheli edabuka emazweni athiyeneyo egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akade besemkhosini lo bathi okwenzakale kwele Botswana kuletha ithemba lokuthi inguquko iyeza emazweni afana leZimbabwe. Intarezi ndaba Studio 7, umqondisi Dube, usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Uboko walahla phansi ibandla leBotswana Democratic Party BDP elikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mkgweetsi Masisi ugcotshwe lamuhla libalele kwele Botswana.
And that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So, help me God.
Engakenzi isifungo lesi uBoko uthele Botswana litshengise umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leli libuswa nguZulu. Ukunqoba kwebandla likaBoko eliUmbrella for Democratic Change iUDC sekulethe ithemba kwamanye amabandla aphikisayo ezansi kwezwekazi le-Afrika athi umbuso wamabandla aletha uzibuse usubanga emaphethelweni. Okukhokhela ibandla le-Build One South Africa iBosa umnumzana Musi Maimane uthi iyeza inguquko emhlubulweni lo okugoqela iZimbabwe.
Sesiqalisile ukubona inguquko eZambia sayibona, iZimbabwe iyalandela kanye leSouth Africa. Asiqhubekeni ngomfutho lo.
Wayengumkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Innocent Chamisa laye ubesemkhosini lo uthi okwenzakale kwele Botswana kutshengisa ukuthi isikhathi sontshintsho sesifikile.
You can see democracy is on the move in the region, on the continent. We're excited. New faces.
Lilanga elihleleli, uyabona ukuthi umbuso wabantu ngabantu usufikile emhlubulweni wethu. Lokhu kuyasijabulisa kakhulu.
UJamisa uthi ukunqoba kwebandla le-UDC kwele Botswana kule mfundiso enkulu ebantwini beZimbabwe.
A proper election, a free election is important. If the nation is stable,
uyabona ukuthi ungaba lokhetho olungakhululekanga kuyenzakalani.
Umnumzana Job Scala okwavalelwa phoso kweminyaka emibili e-remand prison nguhulumende kaMnangagwa uthi okwenzakale eBotswana kutshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu uyaqhela emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika.
No, it completely tells us that democracy.
Lokhu okwenzeka eBotswana kusitshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu usugxila kumagumbi wonke kuzwekazi lethu.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia layo yathakazelela kwenziwe nguBoko.
Ngiyajabula ukuba lapha nangesinqumo esithethwe ngabantu beBotswana.
Abakubandla lezanu PF bathi kumela okwamanje abantu eZimbabwe bananzelele ukuba kubusa ibandla labo njalo lilakho ukuqhubeka lizibambe esidukwini uma lingakhethwa njalo nguZulu ngomnyaka ka-2028 obona ngokwethula kwembiko kubandla lezanu PF.
umnumzana Farai Maparera uthi okwenzakele eBotswana ngokwabantu bakulelo lizwe njalo bayakuhlonipha lokho.
We are very respectful of the process that has occurred in Botswana. The Botswana people made the decision and all political parties involved made the
decision. Siyashonipha okwenzakale eBotswana. Sifisa ukuthi amabandla aphikisayo kweZimbabwe lawo athathe isifundo ekwazi ukuthi intando yabantu ayisho ukuthi unqobe bona kuphela.
Ezinye iziphathamandla besemkhosini lo ngumongameli Nangolo Mbumba weNamibia, umsekeli kamongameli weSouth Africa umzana Paul Mashatile, umkhokheli kahulumende weSwatini umzana Russell Dlamini labanye. Nomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngolunye udaba, abezindaba abaReuters babika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngamapholisa eMaputo kwele Mozambique ngesikhathi betshengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olwaqhutshwa kunyanga ephelileyo okwanqoba osengumongameli umnumzana Daniel Chapo. Kubikwa ukuba abanye babo babotshiwe njalo uhulumende usecele ibutho ukuba lingenele. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani kulelo lizwe okulabaphikisayo abathi kababuyeli emuva loba kulabanye ababulawa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akumangaliswi lokho esikubona eMozambique ukusenzakala ngoba nxa ngabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela abangena emgwaqweni njengalokhu sikubona. Kuyisifundiso, kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho nabamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abaningi ngakanani abatshaya indiva basoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwanga umkhetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-SADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-African Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona ku-United Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube se-Africa yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, into esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwazi iSADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokuthi bazangena kumbe basoze bengena.
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala bali inde akula lutho luzabuya. Kumele bayisukumele into abayiqolelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique. Bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya zokasiza. Akakho, akakho kasoza tholakala njalo.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump usekhethe unkosikazi Susie Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo zikamongameli engu-White House Chief of Staff. Uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuphatha isihlalo lesi. Ngaphandle kwalokho, uTrump akakavezi ukuthi ngobani afuna babe ngabaphathi intambo bakahulumende wakhe kumbe ukuthi uzakhetha bani ukuthatha ezinye izikhundla. Abanye abakhethwa nguTrump ngesikhathi sombuso wakhe wakuqala sebahlukana laye, abanye basekela umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho, kodwa bakhona abanye abalokhu besimalaye njalo abalakho ukuphenduka ezikhundleni zobukhokheli. Ukuhlaziya ukuthi uhulumende kaTrump engaba eminjani sixoxa lwalandela izombusazo leMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukukhethwa kuka chief of staff wakhe is a very pivotal step ngoba siyakwazi ukuthi nguye owa hi mouthpiece ka president lo mcabango wakhe. So kwakathesi chief of staff okhethiwe lo kuthiwa ube behind the scenes from 2016 2020 la 2024 and then nguye bencedisa abantu abanengi in terms of amacala ka President Trump lokuthi umkhankaso wakhe uhambe phambili nguye futhi abathi nguye owanceda uNomzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama Latinos labanye ama groups angathi akade sefakwe eceleni ngama original Trumpites so kwakathesi sibona ngathi that's a move notice that the smooth transition into power.
Njengoba abanye ababe ku cabinet kaMnumzana Trump ngesikhathi egokhela kwaqala abanye bengani abasazwisisani laye kulabanye njalo abaphumayo basekela ke unkosikazi Harris kungaba kuminjani ku cabinet yakhe entsha ekhangelelweyo ngesikhathi esilandelayo.
Abantu akade besekela uTrump in the first term laphana abakade sebe supporta uNomzana Harris hayi ngiyabona ukuthi abaningi bangikhona basoze bephenduke and sebe ngathiwa they are on the outskirts of supporting uNomzana Trump and siyakwazi ukuthi le hitem yokucina yakhe so abaningi bangikhona labo ngathiwa bayasebebuyela to the Republican Party base eyabo and re-strategize to go from there. Ngoba kathesi uMnumzana Trump can only serve one term and then we have a sophelile.
UMnumzana Timuringa ulandela izombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala eMelika ake sizwe ukuthi bathini ngalokho.
Ukwena kaTrump mune ngathi nje kuzokwenza ukuthi impi yeUkraine iphele ingazi kweIsrael ngoba nje iAmerican policy ukuthi who becomes the president they will protect Israel but eUkraine bona ngathi izophela. Njalo mina ngimthandela ukuthi uyakhuluma ngama-African presidents ukuthi bathanda ukuzinotisa bona benganakekeli abantu babo.
Abantu abaningi mina ngimangaliswa ukuthi bamangele ukuthi abantu beAmerica bengakhetha umuntu okhanya ngezenzo langamazwi akhe ukuthi yena ulenzondo njalo ingqondo zakhe zisesimini sokuthi akulanda ngasozayenza ukuthi axizele labanye abantu phansi. Angimangali mina ngoba ama-Americans singakhohlwa ama-American ukuthi bangubani yikho mina ngingamangali. Laba bantu bafika eAmerica babulala wonke umuntu wayekhona khona phana cishe babulala wonke nje yibo abantu that's why ngingabethuki bantu baqeda lapho bahamba bathumba abantu all over eAfrica babathatha babayakhisa leyo America yikho ngingayethuki ama-Americans nxa besenzenje qeda lapho baphilisa abantu abamnyama nzima kakhulu kuze kube la namhla babulala santando bavalele ejele angethuki mina banjalo ama-American
ngiChris lo khulumayo udaba lokungena kaTrump kuba ngupresident eAmerica ayikuyinto engajabulisiyo nje hayi kuyadanisa kakhulu ikakhulu for iAfrica. Sikubonile emva le kuba khona kwakhe ngupresident ayikho nje into ayisizile ngeAfrica njengoba nje naye wayekhulumile nje ukuthi hayi Afrika kayithandi nje hayi khona kuyadanisa nje hayi. Sinalo ithemba lokuthi hayi lwana umama uzongena nje into zitshintshe.
Lapha lize uMnumzana Abikhumalo, uMnumzana Afterbell Sibanda, uMnumzana Chris Zulu bekhuluma ngokwenzakala eMelika. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlali beTrump Heights akwele Israel balethemba lokuthi omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzabenzela okuningi kulandela impi eyaqhamuka phakathi kwelizwe leli leHamas, ibutho leHezbollah, Iran namanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba ele Russia namuhla lisihlasele ele Ukraine ngamabhomba ohlobo lama missile ama drone lokunye ezigabeni ezigoqela iOdessa, Kharkiv ledolobha elikhulu ele Kiev. Kubulewe umuntu oyedwa kwabhidlizwa izakhiwo ezinenye. Abalimi abanengi bathi bakhathazekile ngokuthi isikhathi sokulima sesifikile, izulu alikani, khona abathi kungaba zimpawu zendlala elakho ukuqhubeka njalo ngomnyaka ozayo. Izulu livame ukuna ekupheleni kukaMfumfu lapho okuqala khona ukulima, kodwa kuze kube namuhla alikani endaweni ezinenye. Ele Zimbabwe libhekane lendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose ezisithiyangalombili 7.7 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi lanxa izulu seliphuzile ulethemba lokuthi liza kuna.
Endaweni eziningi ezemangweni weNingizimu Afrika, lapha eSouthern Africa into kazimanga kahle. Ngiyananzelela ukuthi lapha eMzansi engikhona, laseZimbabwe, laseMalawi, laseZambia, kanye labo Mozambique, izulu seliphuzi. Kuyakuthi ngalesi sikhathi kwezinye indawo sesithole phose abo 100 or so millimeters. Kodwa ngalesi sikhathi hayi, ukhanya lapha seline khona ke lihamba lisithi qaqa nje lingaqinisi kakhulu. Into esisenzakala ukuthi laba abalinda izulu ukuthi lelime abakaqalisi ukwenza njalo. Kube sokusithi ke thina iningi lethu abafuyi umumo kawo samanga kuhle. Sikhumbule ukuthi ngomnyaka ophelile izulu vele belisilele abizange laba liningi kakhulu. So amadlelo endaweni eziningi aphele kobo May June. So isikhathi sonke nje lesabantu bebebhizi bethenga utshani, bethenga inhlobonhlobo yokudla kwezifuyo. Kodwa phela lalapha imali lanxa ubuyigcinile iyafika lapha ephela khona. So umumo hayi kawumanga kuhle. Kodwa bayathembisa laba bazi ngezomumo khathi ukuthi singaba lezulu elilingeneyo kumbe elingaphansi kancane kwesilinganiso esisijwayele.
Kungenzeka yini Nkomo ukuthi mhlawumbe izanuse zomkhathi azibonanga kuhle ukuthi izulu kalikho futhi lonyaka?
Ye, khona kunjalo. Bathi izanuse lazo kwesinsikhathi kaziboni kuhle kumbe ziyakhutha. Kodwa nxa sithi siyakhangela ukuthi iminyaka yonke le singathi nje phose edlula elitshumi edlulileyo, inhlelo esesizisebenzisa kathesi ukuthi sikhangelisise sibonisise ukuthi umumo womkhathi ungabunjani. Hayi, bebechanda kangikholi ukuthi bakhuthile lo nyaka. Kungaba kusenzeka ukuthi bebeke bafanisele ukuthi isikhathi sethu sezulu singani siloku cheda kancane. Thina sikhula sasikwazi ukuthi izulu liqala khonapho kobo 2025 October. Uthi ufika ngo-November hayi selithambithambisile sibiso kuhlumahlumile egangeni. Kodwa ungathi uyananzelela iminyaka le edlulileyo kuloke nje kungani kuyacheda kancane. Izulu lakhona liqalisa late nxa uthi uyafananisa ngezikhathi ezedlule. So mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 11 ngenyanga yonale ekaLwezi, eleMelika lizathakazelela ilanga lokunanza abalwa empini eleVeterans Day. Ukunanza ilanga leli akupheleli kweleMelika kuphela, kodwa kumazwe wonke awaphatheka kumpi yomhlaba eyakuqala e-First World War. Lokhu kungenxa yokuthi mhlaka 11 ngoLwezi ngo-1918 kuyimizuzwana elitshumi lanye kutshaye ihola letshumi lanye isivumelwano esalotshelwana phakathi kwelizwe leGermany labangane balo saqala ukusebenza samisa ukuchitheka kwegazi ngaleso isikhathi okwakubizwa ngokuthi yimpi yokuqeda ezinye izimpi phecelezi war to end all wars. Lanxa lokho kwakubukeka njengenyathelo elihle selokhe kwaphela impi leyo akukaze kudlule iminyaka elithumi kungabanga lezimpi. Kungaba yikuxabana eKorea le Indochina, eSouth Asia le Middle East, kumbe umaqhuzu wengxabano zonke eyempi yesibili yomhlaba iSecond World War. Amasosha eMelika alwa abhubha ndawonye lalawo awabangane bethu bevikela esikubona kuqakathekile sonke okugoqela abantu bethu lemizi yethu. Umnyaka lo ngowamathumi ayisishiyagalombili kohlelo olwazakala ngokuthi ngolwe Operation Overlord. Kwakusekuqaliseni kokukhululwa umhlubulo we-Western Europe, njalo yikho lapho ibutho elaqhuba umsebenzi omqoka lapho umanyano wamabutho owafika ekhunjini lolwandle lweNormandy okwakuyikuhlasela okukhulu okungakaze kubonakale. Kusukela kulwandle olubomvu lesibhakabhaka, umanyano wamabutho owawuphose ufike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisithupha i-160,000 athekelela eNormandy. La ngamazwi awethulwa ngumongameli Joe Biden emkhosini wokunanza lesi isehlakalo eColinville, Sema, eFrance. Waqhubeka wathi, abaningi lanxa lokho kusobala ababuyelanga emakhaya, abaningi baphepha usuku olude olwe-longest day, njalo baqhubeka besilwa okwenyanga lezinyanga baze banqoba. Abesilisa abalwa lapha baba ngamaqhawe, hayi ngoba babeqinile kumbe belamandla kumbe besesabisa. Lanxa babenjalo, kodwa ngoba babephiwe umsebenzi oyingozi, njalo omunye lomunye wabo esazi ukuthi engabhubha loba nini, kepha bakwenza kuphela. Babekwazi akuthandabuzeki lokho, kulokunye umuntu angakulwela njalo akufele. Inkululeko ikufanele lokho, intando yabaningi ikufanele lokho, elemelika likufanele lokho, ngaleso isikhathi lanini nini. Intando kaZulu kulukhuni ukuyithola, lonke usapho kufanele luyilondoloze, luyivikele, njalo luyilwele, yikho okuvele kukhona kusukela nini, ukutsho uMongameli Biden. Ngaleli langa sibonga bonke abalwa empini ezedluleyo lezikhona, siyabahlonipha njalo siyakhumbula kokuphela ukuzinikela kwabo ukuba ngumhlatshelo kubantu bethu, kulizwe lethu nomhlaba wonke.
Le yimibono kahulumende weMelika. Songu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Lisona njani Matiwa, lisona njani, siyalibingelela bonke nje abalaleli Studio 7, nilabasakazi be-Studio 7. Hayi, kubi. Inkomo bakithi seziphelela abantu. Uthambi lokuba inkomo zingafi, ungabe kuyini Matiwa? Kona lapho macholocho kazisi yini maplums kwanda? Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngamabhiphi lapha. Sicela waziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi, uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, hheyi abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi inkomo abantu bakithi baphela ngenkomo ngokucabanga izifuyo. Okhulumayo ngufamona, ngikhulumela abantu bakithi lapha famona ungwena.
Ye, mbingelele enkundleni. Yithi livuka njani basakazi baka Studio 7? Basakazi labantu bakithi nje bonke, ngicabanga ukuthi usupho esinalo elizweni lakithi asinazo inkokheli eziphikisayo eziqotho. Inkokheli zethu lezi eziphikisayo ma ungakubukisisa kahle kahle, ungagcina empeleni usubona ingathi zidlala ngabantu. Ngoba empeleni ungabheka nampa abanye siyababona lapha kubo-Mozambique, abantu bayabonisa ukuthi abajabulanga ngokwenzeke ngendaba yokhetho. Kodwa ma ungabheka ngapha hlangothweni lwakithi, uthule zwi, mbe ngithi kwathula zwi, ingathi izinto zihamba kahle. Kwathi lalo ebebhekelele ukuthi khona abonise abantu indlela ukuthi njengoba ukhetho lube lungakhululekanga kungayenziwa njani, yena waqala ukutshela abantu ngepeaceful, peaceful. Uzaba peaceful kanjani udila lo muntu ongekho peaceful? Ah, akwakithiva kwezandla nje. Kodwa ngicabanga ukuthi into esinganayo yinkokheli eqotho ephikisayo. Inkokheli zakithi eziphikisayo mawuzibuka kahle kungathi yilezi yane ezithi ma zingaphiwa imali zingathengisa abantu bazo. Ngendlela ezingakhona.
Studio 7, ngiyanibingelela abasakazi abahle, basakazi abathembekile. Nisaphila kodwa, nisaphila, hey, Nkosi yami. Dala singasazani, dala singasakhulumi. Hawu, ngiyabonga ukuthi namhlanje ngize ngafika ekhaya. Niphilile kodwa, ngiyabonga. Ngiyabonga abasakazi, bonke uNkamili Nkomo, Thandekile Mhlanga. Bo, sembakhohliwe abanye, sembakhohliwe. Kodwa niphilile kodwa abantwana benkosi, ngiyabonga kakhulu. Okhulumayo ngikholeni usempumalanga ngapha esadini besouth mara odabuka egwanda esejure. Ngiyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays leqembu lezomculo weRumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi Jombe Express Band lona elidabuka eNkabazwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chitsasipanda exoxa nomholo waleliqembu uDonsu Moya.
Lisungulwe ngakudala njalo selicula lasemzansi mekudinga amadlelo elihlaza ngena ke Donsu Moya.
Igama lami nguDonsu Moya, indoda ezalwa kwelaseJombe, engumthungameli weJombe Express Band. Embalini akunambali engingayibalisa kakhulu ngoba iqembu akusidala ngiqalile ukuthi lingene endimeni yezomculo.
Abalaleli ukuthi umculo wenu uthiwani njalo mbani oloba izingoma.
Umculo esiwuculayo ubizwa ngokuthiwa yirumba. Ekubhaleni ke izingoma sibabili, nginomfowethu engimlama oyifestibhoni ekuzalweni kubazali bami okuthiwa nguThabani. Yena-ke ubhala iy'ngoma zesishona, kube sokuthi-ke mina bese ngiyabhala iy'ngoma ezesiNdebele.
UDonsu Moya usebenza labanye. Ubizo lokuthi aculele lwavela nga.
Akukho umuntu owangi-inspirayo ukuthi ngikwazi ukungena endimeni yezomculo ngoba myself ubaba ongizalayo isiginci vele uyasidlala. Kodwa kwamhlula yena ukuthi agcine efike ezingeni lokuthi agcine finyelele ukuthi arekode izingoma. Umuntu enginokusebenza naye kakhulu ngumfowethu engimlamayo uThabani. Bese kuyavela nje undumiso neunit mayuka banokuthi basilekelele besibonisa nje ukuthi bayaqondisani kanje nalaqondisani kanje.
Njengeqembu elisacatulayo umculo weJombe Express akwabi khona kumavinkile ebulenjini awe internet kuma-digital platforms, kodwa ungaxhumana labo nxa ukufuna.
Idlaladela kuqala yilona esalifaka ku-YouTube elesihloko esithi Kude Okwamehlo. Amanye amadlalade la esiwakhuphayo kumbe ngithi izingoma athinte uJoel umfo kamasuku otholakala ku-073 163 008 SB noma ECD akwazi ukuthi abe sethola ingoma zakhe njengeqembu elisasungulayo.
IJombe Express Band umculo wabo weRumba ithibili kaphela. Yibo besikhonjise labo kuhlelo Woza Woza Friday kule viki. Mpelasonto enhlekini lonke, ikhamuramu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga muliye zimapo ukulandela uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube lisale libe lempela vikenhle.